Vashara na watu urwe na umarare nasi, nyorimbo karewe shidikire zanu PF Youth League, wa Louis Matutu, pamweno mrongi wa misanga mboka iri, wa Godfrey Senengamu, au vati wangu vashara waka zumirira vasina kumirira batoravo, vapo mera wakudata Gureve Sakunda Holdings, wa Billy Rottenberg the Green Fuels, nemtunga miruwe Grain Millers Association of Zimbabwe, vatafazi kwa msarara, mwosho ya kuita uwuru wakanyanyisa, so wano tizuruko nzira kutivashu mawazumbe matumbo nekuguta, veru jinji wachi nonga soso ne muromo, vama tutu, vati varikuita uwuru wakanyanya ndivata gwirei, wapo mera mwosho ya kupiwa basere kutenga zose zinodiwa ne urumende, vosha nisamkana uyu kuita uwuri, vachiti wa zinosha misa kutivata gwirei, ndiwoko gavanongo piwa matenda ne urumende, kuburikiza ne banga gurure nyikare Reserve Bank of Zimbabwe, vama tutu, vati wavata gwirei, ndiwoko varikuita mari pa msika mtema, surikuita uturemu we mari ya munyika uzikire, uye ufumi wenyika uwire pasi.
Yani mbota wa mbzope mune kudata gwirei, momziwa, nishuguro yangu kutunyasu kuhisika kuti, chinoita kutawe iye no supply fuel, tikaenda ukomanda wa grouta ndiye, wakambuda hako ongoro kwa kajenga jenga, apana pasiri, including the money that is in the streets, it is coming from him. Well, we are waiting for him to do that, because we also do these things after doing a lot of research. How does an individual go to my bank to withdraw money? My amount are not speaking 500,000 cash. Withdraw money, amount are not speaking 500,000 cash. To do what? At some point, then.
Atinao kwanza kutara na vata gurei kutitindu kwedevira wopanya ii sezo nare mbosha yao yanga esiri kudai rwa nekunerumwe rutivi vata nenga mwapo merowa Rottenberg mwoso heku konzeresa kusha kwa kwema kutezi moto karimunyika sezo wari wovo gawa ni kambani eno pumizu kwa kusanganza mafuta ni ethano kana kuti blending
chine chumwe jiri kutishunguru za kare chemurume unonzi bili Rottenberg ane monopoli ameno je ethano uneku blenda why him alone mandatory blending zvekuti munhu wese vanhu wese vari kuzviziva kuti no zviri kuitwa izvi hazvisisupposed kuitwa but vanhu tiri kunyarara why is Billy enjoying that monopoly muno and achidhurisira nyika
vamatutu vapomerawo vamusarira mhosva yekuita uori huri kukonzera kushayikwa kwehupfu muzvitoro
there is a second person called Tapata Musara vanoita nezvehupfu variko kuimbota chibage variko kuchigaya variko kutengesa upfu hwacho but there comes the problem upfu hwakazara black market more than where they are supposed to be and even in as much as government is subsidizing price of upfu but hauchaonekwe and people are queuing for millimeter then you tend to wonder what is really taking place
hatinawo kukwanisa kutaura navamusarara navarottenberg kutinzwe divi ravo pamhosva dzavapomerwa nevaviri ava asi mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai chaunza vati havasi kuzotaura nezvenyaya iyi kudzamara vamatutu navatsenengamo vaunza umbo hwezvavataura nyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vati zviri pachena kuti nyaya yeuori ndiyo iri kuwisira upfumi hwenyika pasi kwete zvirango izvo zvinogaro chemwa chemwa nazvo nehurumende yavaemarson munangagwa
madiki azezanu pf ari kutadza kuatikireta nyaya yavo ari kutadza kutiza nyaya yakakonzeresa masanctions because kana vachitaura zvavari kutaura kuti pane serious corrupt pane uori wawandisa muzanu pf structures and government it actually zvinopikisa zvavari kutaura kuti nyika iyi iri kutadza kusasita economically because of masanctions zvokutoratidza kuti vari kubvumirana nesu kuti nyika iyi inotadziswa butiriro necorruption iripo mugovernment
mashoko avagumbo aya anowirirana nemumiriri weamerica muno vabrian nicoles avo vakati kupfunya chisero kwaita uori munyika ndiko kwaita kuti upfumi hwenyika huende kumawere asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yebato rezanu pf vachafadzwa mugwadi vaudza studio 7 kuti vatsenenga muna vamatutu havana kunyatsobuda pachena zvakanaka nenyaya yavo
zvinozikanwa munomo mune mafigasi ari panosvika kuma 98 billion yakaluza nekuda kumasanctions vati vazvisiya zvinhu saka kungoratidza chaivo kuti havana kunyatsoita research yavo ngavambodzokera vanoita tsvakurudzo zvinhu zvinotarisirwa kuti youth league ibandiko remusangano guru pama organs ari poite women's league mainly ne youth league kana ivo votaura zvinhu zvavo zvine chida kuti zvinyatoteerereka zvine mafigures dzinoratidza kuti vakomana vakaenda kuchikoro vakagara pasi vakaunza mumwongo wavo vakati no izvi ndizvo zvataunzwa izvi
vatsenenga muna vamatutu vati vana muzvemabhizimusi ava vari kufamba vachishandisa mazita evakuru muhurumende kusanganisira vamunangagwa izvo zvisiri zvechokwadi kuti vaite zveuori vamatutu vati vamunangagwa vasi pasi pevavanoti makoronyera ava vatiwo vari kushushikana nekuti vezvemitemo kusanganisira vekomisheni inorwisana neuori yezimbabwe anti-corruption commission havasi kuita basa ravo nemazvo vachiti vari kufungidzirawo zvakare kuti vamwe vavo vari kuita zveuori kuti vanenge vaine mhosva dzeuori vasabatwe nemhosva dzavanenge vachipomerwa sachigaro rezak amai Lois Matanda Moyo vati tigovafonera asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo asi ana Matanda Moyo vakaudza nhepfenyuro yezbc svondo rapera kuti komisheni yavo iri kushanda zvakasimba kuti vose vari kupomerwa mhosva dzeuori vavharirwe mumajeri zvichakadai vamatutu navatsenengamu vati vachaumba gungano reveruzhinji rakanangana nekurwisana neuori risinei nezvematongerwo enyika vachiti uori huri kuitika munyika huri kukanganisa raramo yemunhu wese zvisinei nokuti munhu anotsigira bato ripi vaviri ava vati vanoziva kuti nyaya yekurwisana neuori iyi ine makuva pasi asi vati vakagadzirira sezvo vachiti vari kurwira kuti veruzhinji vagute munyika zvisinei nezvematongerwo enyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.